Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitsetsenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti kuitwa kwemusangano mukuru weSADC muZimbabwe pamwe nekutora usachigaro mwedzi unouya kuchapa mukana webudiriro kunyika. VaMnangagwa vataura mashoko aya pakuigwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Romeo Daniel Mutsunguma kuNational Heroes muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotambira nemaonero akasiyana-siyana makurukota ehurumende yemubatanidzwa akadomwa nemutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa. Zimbabwe inorangarira gamba renyika vaJoshua Nkomo avo vasvitsa makore 25 vashaya nhasi. Indio mimwe emisore na udhibu za nasi ichibwa kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati kuitwa kwemusangano mukuru weSADC muZimbabwe pamwe nekutora usachigaro kwenyika mwedzi unouya kuchapa mukana webudiriro yezveupfumi nemagariro akanaka sechinangwa chedunhu ravo munyaya dzekusimudzirwa kwemaindastiri. VaMnangagwa vati vachadzivirira miganho yenyika uye Zimbabwe icharamba zvinodiwa nevekumadokero zvekukanganisa kodzero dzavanhu munyika kubudikidza nekupindira mune zvematongerwo enyika. Mutungamiri wenyika vataura mashoko aya nhasi kumarinda Heroes Acre muHarare pakuigwa kwegamba mushakabvu Brigadier General Retired Romeo Daniel Mutsunguma avakasvaya musi wa19 mwedzi wapera mushure mekurwara nechirwere cheshuga. Brigadier General Mutsunguma vakamboshanda kumuzinda weZimbabwe muAmerica muna 2003. Vakanongedzwa nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch semunhu semumwe wemauto akatungamira mukushungurudzwa nekutyorwa kwekodzero dzevanhu mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika munyika muna 2008. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika uye vachirwira kugara zvakanaka kwevanhu munyika vaRuben Tendai Mbofana vesangano reZimbabwe Network for Social Justice.
Mazuva aya tamajaira, mazuva atinogara tichinzwa kuti tiri kuda kuvaka nyika, tiri kutobudirira, zvinhu zviri kufamba zvakanaka muZimbabwe. Uyezve VaMnangagwa ndakuona kuti nechigaro chiri kuuya ichi chekuva sachigaro weSADC vakutochitora senzira yekuti vatozvisimudzirawo ivo muchiso chevana veZimbabwe. Tinoziva isu kuti vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vari kutambura, vari kunzwawo kuti kutambura kwavo kuri kukonzera upenyu, kuri kukonzera nouori umwe unotyisa, unonyadzisa, uri kupinzawo ivo vatungamiri venyika kuti upowo munyaya dzacho. Saka VaMnangagwa vanenge vaakutsvaka kuti chii chavangatauriwo kuvanhu, chavaite kuvachemesa. Saka muchaona kuti vakaudza vanhu kuti ndinda kuzotora chigaro cheuSADC, vanhu vanenge vaakutoona kuti saka mutungamiri wedu pane zvaari kunatsa, atoonekwawo kuti atungamirire SADC, vopinzwawo zvekuti kana vatungamirira SADC zvichaitawo kuti muZimbabwe zvinhu zvitinakire, upfumi hwenyika usumukire, asi tinongoona kuti kungotaura chete kuda kungofadza vanhu nekuzvisimudzira ivo kuzvichenesa maziso evaZimbabwe ari kutambura nehurumende yavo.
Semaonero enyu, chii chiri kunyanya kukonzera izvi?
Tinozva kuti tiri kukonzera kutambura kwevanhu muZimbabwe hakusi kuti ndekuti VaMnangagwa havasi chairman weSADC. vanhu vari kutambura muZimbabwe nekuti mune huori unotyisa mamiriyoni tiri kudzwa zuva nezuva 100 million yadyiwa dzimwe dzabuda dzani dziri kuenda kumbudzi 40 million yaenda kumbudzi uko zvisina kubhouya mbudzi dzacho zuva nezuva ndo mari dzoso dzaipawa ngozi sinodzira upfumu hwezimbabwe hazvinei nekuti vamunanga zvavari chairman wesadhati kana kuti kwete saka chero munanya mavhuvhu vakaita havo chairman wesadhati vangafare vozvirova dundundu zvoburwa pamativi kuti vamunanga gwava chairman wesadhati asi hapana zvazvinosandura muupenyu hwevana vezimbabwe as long as corruption ichiri kungoendera mberi ndokudyiwa mari dziri kuita kuti vana vezimbabwe vatambure hazvidzoki zvakachinja izvozvo just because vamunanga gwava chairman wesadhati
tombotarisa kuti ivo vanga vari kuradzikwa varomeo daniel mutsunguma vakambowanikwa vachidomwa kunzi vakanga vari pakati peavo vanhu vakashungurudza vanhu mugore ra2008 nemagwaro emasangano anowanikwa ivo achiongorora kushungurudzwa kwevanhu munoona seizvi
vanhu vanotoremekedzwa kane hurumende yamunangagwa vanhu vanoshungurudza vanhu vanombunyikidza kodzero dzevanhu vachimbozviitira izvozvo kuchengetedza vari kutonga ivavo ndo vanotaivavo madhigedheya jeneralnamu vakadaro ivavo vakunzi magamba nhasi vanenge vachitumwa kuita izvozvo kumbunyikidza kodzero dzevanhu kuitira kuti vana vezimbabwe varare vachingotya kuti takangotaura chete kuti kune huori takangotaura chete kuti tiri kutambura takangotaura chete zvamuri kumatongoro amuri kutiita tinoshudzwa vane vavo vari kuita mabasa akaripa kudaro ndo vanoremekedzwa nehurumende yezimbabwe kuzi ndo manyiro saka ndo zvinorwadza izvozvo vana vezimbabwe vari kutambura vari kutadza kana kuchema zvavo kuti tafane nzara vachitya ivavo vari kunzima national hero nhasi ivava
vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika varuben tendaimbofana vesangano vesangano rezimbabwe network for social justice vari parunare kukwekwe namavhlas muhlanganya uye westudio 7 zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zviri kutambira nemaonero akasiyana-siyana makurukota ehurumende yemubatanidzwa akadongwa nemutungamiri wenyika iyi vasiri ramaposa nezuro tarisiro yevakawanda yave yokuona kuti vakapiwa mapazi anobata nyaya dzine chekuita nevanobva kunze kwenyika iyi vakaita savaleon schreiber vebato reda avo vakapiwa bazi rezvemukati menyika vachazadzisa here vimbiso dzaipiwa nemapato avo munguva dzekutsvaga rutsigiro bato reda nderimwe remapato anotsigira nyaya yekuti zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvipiwe magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo varamaposa vakadoma dare remakurukota 32 muhurumende inonzi nevamwe yakakurisa uye vakadoma makurukota avo kubva kumapato 10 ari mubatanidzwa anosanganisira ravo reanc reda ff plus neinkata freedom party mukuziya nezvenyaya iyi evans zininga westudio 7 abata chizvarwa chezimbabwe chiri musouth africa amai diana zimbudza nachambara vesangano rezimbabwe exiles forum kuti tinzwewo maonero avo
tinoiona iri kabhineti yakanaka chose nekutika tese tinobvumirana kuti mitsvairo mitsva inotsvairawo ichiedza kutsetsenura ichichenesa kudarika mitsvairo yagara iripo yachembera saka tinodayira kuti mitsvairo mitsva iri kuuyai ichabata basa nemazvo nenzira dzakanaka zvinova zvinozofadza nyika yese
mapazi anga akatarisiswa zvakanyanya nevana vezimbabwe ndeapi
isusu sezvizvarwa zvezimbabwe zvinonyanya bato rinonyanya kutibata kakawanda ndoiya inonzi department of home affairs nekuti iyoyo ndo inopa zviwanisho zvokuti vanhu vakwanise kugara muno uka zviri pamutemo saka iyoyo yapiwa bato redemocratic alliance saka tichangomirira kuti tione kuti vachazvifambisa sei mukuru wefederal executive yavo aiva akabvupa mashoko akanaka ekuti tinoda kuti mazimbabwezi anoshanda zvakanaka tinoda kuti vave vachiwanisa mukana wokuti vagare muno zvakanaka varambe vachishanda Saka tichazenge tongotarisira kuti chairo vichayoyi muchairo wacho ndiwo here wayakataura kuti chatsvaira ichibere. Asi tine tarisiro yekuti zvinofamba zvakanaka.
Idzo nyaya dzinonyanya kukosherai sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa ndedzipi?
Ndingangoti indiri dzinonyanya kubata zvizvarwa zveZimbabwe zvakanyanya. Pane Ministry of Education kuno kuzvava vasati paministry vanodzima department. Pane Department of Education kwoita Department of Health. Kudepartment of Education ndikunoti zvino zvinobatana futi nekuhome affairs kuya kwatambe kuchitaura kuti kana mwana asina gwaro iya inonzi study permit zvinenge zvichinetsa zvekuti mwana iye anga kune zvimwe zvikoro zvinonetsa kana kutowana nzvimbo kune zvimwe zvikoro zvinotonetsa kuti iwanikwe. Saka iyoyo ndoye mwatee takatarisa kuti tinyatsoona kuti zvichazofambiswa sei. Toenda kudepartment of health kuna vakuwa kuchano uko kunoita dambudziko rimwe chete zvefuti iroro rekuti vanhu vanoenda kuchipatara vachida kubetserwa vosvikotaurwa kunzi mamhusi wamuno hatigoni kukubetserai kana kuti tinogona kukubetserai. Saka iyoyo ndo madepartment mairi atinenge takatarisira zvakanyanya sezvizvarwa zveZimbabwe kuti tione kuti achafambiswa sei. Tozo iyayo tatenge takanyanya kutarisira matatu andataura aya, home affairs, education nehealth. Asizve sevanhu vanenge vachigara munyika mamwe ese aya tireve kuti hazvireve kuti haana kukosha, akakosha nekuti zvinonge zvichirongwa zvinotibata isu sezvizvarwa sezvizvarwa zveZimbabwe asi zvichigara muSouth Africa.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vachishanda nesangano reZimbabwe Exiles Forum, amai Diana Zimbudzana Chambara vari parunhare muSouth Africa naIvan Zininga Studio 7. Vana veZimbabwe nhasi vari kurangarira gamba renyika uye vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika mushakabvu Dr. Joshua Mqabuko Nkomo vakashaya makore makumi maviri nemashanu adarika. Vankomo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Vanamuzvina bhizimusi vaviri vakarerekera kubato riri kutonga reZANU PF vaMike Chimombe navaMoses Mpofu vachapedza zvakare humwe usiku vari kujeri vakamirira mukana wekuti vabvise mari yechibatiso mushure mekunge dare ramajistrate muHarare rati vagodzoka zvakare mangwanani apo pachaenderera mberi kunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vapuwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekuba mari inoita mamiriyoni manomwe emadhora ekuAmerica yehomwe yemutungamiri wenyika yekuwanisa vagari vekumaruwa mbudzi.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto eNigeria adzika mutemo unorambidza kufamba-famba kwevanhu pakati kwenguva dzatarwa kana kuti curfew mudunhu reBono zvichitevera kuurayiwa kwevanhu gumi nevasere vamwe makumi matatu vakakuwadzwa nevanhu vanga vakapakata mabhambu. Hapana angati ndiye akaita izvi asi vemunzvimbo iyi vanofungidzirwa kuti vanhu vanga vakazviteya nemabhambu ava vanhu vanodyidzana nechikwata chinopfurikidza mwero cheBoko Haram. Dare repamusoro-soro muAmerica reSupreme Court nhasi rapa mutongo wekuti vaimbo vemutungamiri wenyika vaDonald Trump vanodzivirirwa nemutemo kuti vakatongwa kune chero zvavakaita vari muhofisi vachiedza mukupikisa kwavo kukundwa kwavo musarudzo dzemuna 2020 asi havachengetedzwe nemutemo kune zvavakaita zvisiri pamutemo. Dare repamusoro-soro iri rasiyira kumatare epasi kuona kuti ndezvipi zvingaita kuti vaTrump vatongwe. Imwe nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Life Zambezi vanoti dambudziko rechirwere cheshuga kana kuti diabetes riri kukura muvana vadiki vari kubatwa nechirwere ichi zvichizosiya vamwe vavo vakanganiswa utano zveupenyu hwese. Ropafadzo Mapimidze anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mubereki ane mwana ane makore gumi ekuberekwa ane dambudziko iri. Ndiye amai nawo meshereketo. Amai mushereketo vanoti mwanakomana wavo tadisa sai. Akabatwa chirwere ichi aine makore matanhatu ekuberekwa zvekuti ave nemakore mana achinetseka nacho.
Mwana wangu anonzi Tadisa akabatwa chirwere cheshuga aine 6 years. Saka pachikafu ndopane challenge yangu kunyanya. Tinongozopedzisira dzimwe dzenguva. Tampo chikafu chatinenge tichidya ichocho nokuti zvimwe zvacho zvinenge zvichida mari kuti titenge chikafu chakanangana nediabetes. Mwana wangu iko zvinezvi ari painsulin anopuwa atrafen zvinomupa makuseni nemanheru.
Mumwewo ane hama iri kunetseka nechirwere cheshuga ndi muzvare tatu wachiri panyanga. Avo vanoti munin'ina wavo muzvare tariro chiri panyanga vave nemakore makumi maviri vachinetseka nechirwere ichi sezvo chakabatwa pavari vachine makore gumi ekuberekwa. Vanoti chirwere ichi chakasiya muzvare tariro chiri panyanga uye vakuvadzwa itsvo dzavo. Izvo zvasvitsa kuti mhuri yavo ikumbire rubatsiro kumhuri yeZimbabwe rwekuti ikwanise kuunganidza mari inoita madhora zviuru makumi matanhatu kana kuti $30,000 yekuti vaende kunoonekwa nenyanzvi dzezvirwere zveitsvo kuIndia. Muzvare tapiwa vanoti semhuri vapererwa nemazano nekuti chirwere ichi chinoberekawo zvimwe zvirwere zvakawanda.
So apa isusu tiri kukumbira kuchikumbiro uku mhuri yeZimbabwe kuti awanewo mari inoitwa transplant kuIndia. Uko kwakanzi kunoda kunodiwa approximately 30,000 yekuti aite transplant ishi. Ndo mari yatirikutarisira kuti tinge tawanawo nekukasika because zvakuita kuti aitewo mabreaking problems zvokuti zvatisi kuda kuti zviite zviafecte bodi yake.
Vanyasha Enoch Mvenge vane makore makumi matatu nemapfumbamwe 39 ndemumwe akabatwa nechirwere cheshuga vachiri mudiki vaine makore gumi ekuberekwa. Vamvenge vanoendera mberi vachiti dambudziko ravo guru nderekudhura kwemushonga weinsulin wavanoshandisa kuzvibaya pamwe nechikafu chine hutano chinokurudzirwa kuti varwere veshuga vachiti vanhu vazhinji havana ruzivo nezvechirwere ichi. Dr. Zambezi vanoti chirwere cheshuga chave kubata vana vadiki zvakanyanya nezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira chikafu chavanodya chavanoti chinenge chisina utano. Vachikurudzira vabereki kuti vape vana vavo kudya kunosanganisira nzungu dzakakangwa pamwe nemichero inosanganisira maapples, mabananas, kwete zvimwe zvikafu zviri kuonekwa mumbuva dzinotakurwa nevana kuzvikoro mazuva ano.
Tiri kuona kuwedzera kwevana vane shuga. Vana vari kuita shuga vari vadiki. Tinoona kuti vana vazhinji vari kuita obesity vari vadiki. Zvinokontributa kuti shuga inge ichiwanikwa muvana vadiki. So zvimwe zvezvinhu zvinofungidzirwa kuti zviri kukonzeresa chikafu chatinodya.
Sangano reDiabetic Association of Zimbabwe rinoti nepamusana pekuti vanhu vakawanda havachaongororwi chirwere cheshuga ndizvo zvawedzera huwandu hwevanhu vane chirwere ichi. Ongororo yakaitwa muna 2017 inoratidza kuti vanhu gumi pavanhu zana muZimbabwe vanofungidzwa kuti vanogona kunge vaine chirwere cheshuga uye zviuru zana kana kuti 100,000 zvevanhu zvinorapwa chirwere cheshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Vanhu mirioni imwe chete nemazana mashanu ezviuru kana kuti 1,5 million vanofa pagore neshuga pasi rose. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidze.
Iye zvino tinokupai chikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica.
Vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica, vaJoe Biden navaDonald Trump vadzoka mukutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava ravo rekutanga svondo rapera. Kunetsekana pane dzimwe nguva kwavaBiden mugakava iri kwaita kuti dzimwe nhengo dzebato ravo dzitange kutsvaga kuti ndiani angavatsiva achimirira bato ravo musarudzo. Mutoro wenhau weVOA News Scott Stens anotipa nyaya iyi iyo munoverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. VaDonald Trump navaJoe Biden vakadzoka mukutsvaga rutsigiro zvichitevera gakava rekutanga svondo rapera
vaBiden vachitarisira kusimbisa vatsigiri vavo kuti vakagadzirira kutonga kwemamwe makore mana zvichitevera kusaita kwavo zvakanaka mugakava iri.
I give my words of Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job.
Biden. Ndingadai ndichiri kukwikwidza zvekare dai ndanga ndisingatendi nemwoyo wangu wese nemweya wangu. Ndinokwanisa kuita basa iri zvechokwadi. Zvatiri kurwira zvakanyanya kukura.
Urongwa hwavaBiden hwekuunganidza mari yekushandisa musarudzo hwemukupera kwesvondo vakave mumwe mukana wechikwata chavo kupikisa kushushikana kuri mune dzimwe nhengo dzeDemocratic Party dziri kuti kukundikana kwavo mugakava kunoreva kuti dzinofanirwa kutsvaga mumwe achamirira bato mutsva. Mukuru wechikamu chezvematongerwo enyika cheCenter for Politics paUniversity of Virginia, Valerie Sabato, vanoti,
if there were a new, vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Dai panga paine mutsva ane simba wechidiki ari kumirira bato reDemocratic, ndinofunga kuti vanhu vaitora mukana uyu munguva isipi kudzivirira vaTrump kunze.
VaTrump vebato reRepublican vakati gakava iri rakaratidza kuti sarudzo dzegore rino isarudzo pakati pesimba neutera.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether
mubvunzo unofanirwa kunge wese achavhota achizvibvunza nhasi hausi wekuti Joe Biden anopona here maminitsi makumi mapfumbamwe kukakavadzana, asi wekuti America inopona here mamwe makore mana aJoe Biden asina kutwasuka ari mumuzinda weWhite House.
VaTrump vakaudza musangano mushure megakava kuti vanofunga kuti vaBiden vacharamba vachikwikwidza musarudzo.
Many people are saying that after last night's performance that Joe Biden is leaving the race. But the fact is, I don't really believe that because
vanhu vakawanda vari kuti zvichitevera gakava remanhero adarika, Joe Biden ari kubuda mumakwikwi. Asi chokwadi chiripo ndechekuti handinyatsotenda hangu mazviri, nekuti ndiye anomboita zviri nani musarudzo kudaruka vamwe vose vebato remaDemocrats vavari kutaura nezvavo.
Vamwe vemuDemocratic Party vari kutaurwa nezvavo nevamwe mubato iri kuti vangangotsiva vaBiden ndevari kuvatevedzera musarudzo vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, gavhana wedunhu risina bato ringanzi ndiro rinokunda reMichigan vaGretchen Whitmer, gavhana veCalifornia vaGavin Newsom, gavhana weKentucky vaAndy Beshear nagavhana weIllinois vaJB Pritzker. Panhengo dzeDemocratic Party idzodzo hapana ari kuti anoda kutsiva vaBiden. Kuchinja vari kukwikwidza pamberi pegungano rebato ravo muna Nyamavhuvhu kunoda vaBiden vabuda mukukwikwidza. VaSabato vekuUniversity of Virginia vanoti,
they would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to convince Joe Biden. And that may be even tougher.
Vanofanirwa kutoenda kuWhite House vonoedza kuvaonesa kuti vabude musarudzo, uye vanogona kunetsa kugutsikana nazvo, uye vanofanirwa zvakare kugutsa Jill Biden, uye izvi zvinogona kutonyanya kuoma.
Mudzimai wemutungamiri wenyika amai Jill Biden vakaudza musangano wakaitwa mushure megakava kuti murume wavo ndiye munhu akakodzera muAmerica kudarika vamwe vose.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character. Who told that?
Zvamakaona manheru adarika pagakava aive Joe Biden, mutungamiri ane kuvimbika uye hunhu akataura chokwadi. Uye Donald Trump akataura manyepo mushure memanyepo nemanyepo.
Zvakabuda musarudzo dzakaitwa neCBS News mushure megakava zvinoratidza kuti maDemocrats anovimba kuti vaBiden vanofanirwa kuramba vari munhu ari kumirira bato musarudzo. Magungano emapato ezvematongerwo enyika ndiwo akakosha kune vanovhota kudarika magakava, sekutaura kwemudzidzisi wezvematongerwo enyika paMarket University muzvinafundo Julia Azari, ava noti,
the sort of state of the art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive.
Tsvagurudzo dzemhando yepamusoro-soro dzenzira dzechizvino-zvino mune zvematongerwo enyika
pamusoro pekuti ndezvipi zvinoita kuti munhu avhote uye zvichiita sezvinoenderera mberi kuratidza mavhotero evanhu munambudzi. Dzinoratidza kuti magungano akakosha asi magakava haana.
Chikwata chiri kutsvagira vaBiden rutsigiro chakaita musangano weparunhare nenhengo dzeDemocratic National Committee mushure megakava pamusoro pegungano riri kuuya. Dzimwe nhengo dzekomiti dzakapinda mumusangano wepanhare uyu dzakaudza sangano renhau reAssociated Press kuti musangano uyu wakanyanya kutarisa nzira yavaBiden yekuti vasarudzwe zvakare uye hauna kuita hanya nekushoropodzwa kwemabatura avakaita gakava. Iyo yanga iri nyaya yabva kumutori wenhau weVOA News Scott Stearns. Makaiverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Hama matirimana ese pasi rino makadii pastudio 7. Pakabhineti yavaRamaphosa ndafara kuti Motsoaledi ashaya portfolio and uye abva kuminister of home affairs. Kana angananga kake nemaZimbabweans kagokariko kude kunge support kubva kuvanhu vakanga vaine pfungwa idzodzo uye kariko kuanda maina vaRamaphosa. Ngatingodzidzawo zvinoitwa munyika kuti munongo accommodate munhu wese ane kodzero. Nyika handi ya mining nokuti mining haana zamo rinokwanisa kuyamwisa nyika yese. If notenda kuti vanodo kudzidza vachadzidza vasingadi kudzidza vachanyara. Ngatingosimba varuzhinji rweZimbabwe pane zvichaita mwari. Ngatisarasatariro.
Ndakumbirawo nhau paStudio 7. Ndiri muteereri mukuru kwazvo muno kurushinga. Ndinokumbira kupuwawo nhau. Ndakumbira hama dzangu. Ndiri mutsigiri mukuru weStudio 7. Ndatenda zvangu makandikwanisawo kundiconnectawo ndichiwanawo news. Ndingafara chaizvo. Ndatenda.
Ndokumbirawo mundisutsirewo udhe kuna vachamisa. Inini handifungidziri kuti ivo chaivo chavanga vachingotiudzawo zviri pachena kuti inini kutonga nyika ndakaikoniwa inini. Because maitiro avo avanoita ekuti vanongochinja-chinja mapati nokudi. Ndoona sokuti vakatotadza ende havachafi vakaitonga Zimbabwe. Zvakatovharana zvakaderwa jeche. Saka ngavachingorega zvimwe zvimapati zviri kutanga kusumuka zvichingo ivo vachitongorega kusiyana nezvematongero enyika.
Ndoona sokuti vagavhumendi yavamunangagwa inasokugara pasi chaizvo chaizvo inasokuningira kuti vopedza sei dambudziko recorruption yadzara muZimbabwe. Bhozi vanhu vatiri kuvhotera ava ka masanctions avo but vanhu vatiri kuvhotera ava vari kundopedza nhamo dzavoko. Munhu meitopedza otomuvhotera undopedza chi nhamo yake pasina goro unotozwa kuti waane bhazi mupark station muJubel. Saka government yamunangagwa ngaimbogara pasi mbonasise kutarisira kuti chii chatingaita. Kana zvichinge zvashupa munombopota muitidaidzo tinomubatsira.
Makadiko vashamarari mose. Inini zvamundongonyunyuta maerano nemapurisa eZimbabwe. Mapurisa eZimbabwe ndovasaita sevanhu vari kufora mari dzinoshamisa zvokuti vanotumwa kunzi ndai moro wavanhu kana kuti ndai mosunga vanhu. Monosunga vanhu muchiita zvinhu zvakadhakwa musina kana mari yamuro. Hapana kana mari dzavanotambira vanhu ava. Vanotonzwisawo tsitsi. Otherwise vanenge vachitozama kutoita zvavanenge vachitoita, kutozama kutoti kuda nyika yedu ingaitawo zviri nani. Vana vavo chavo chavo havasi kukwanisa. Hapana kana mupurisa anonzwa anganza neimba kana pokugara pane musoro kana kuti ane zvizvi nemusoro zvokuti unototumwa unzwa enda unorova vanhu. Kana masoja chaivo chavo havana kana chinhu.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira audio. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi manheru tiri kutarisa nezvekusungwa kuri kuitwa vezvematongerwo enyika vanopikisa pamwe nevebato riri kutonga vari kupomerwa nyaya dzeuori munyika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wakutumira masho kwa Studio 7, shandisa yi WhatsApp number zinoti plus 1-202-465-0318. Sejungwe edu ya pila regaiti mutarisa misore na uja kare. Mutungamiri wenyika vema sinu Munangagwa, vanu tukuitwa kwa musangano mukuru we SADC Muzimbabwe, pamwene kutora usachi garu mwezuno uya kuchapa mkano webudiriro kunyika ni SADC yose. Tavatashuka kumagumu ya chirongwa chedu, anukunika ene mufaro semazu wa wose, ndini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC, ndokusi ya mwina Taboka Ngube.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni ya Studio 7 ngomvulo ziku 1 kaNtulikazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathintambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama.
Kwa uhele mzilu kwa pume malangi ni siti eno ama Zimbabwe na mwela uti ngabaya kutuwa kufa uti ngabe kase kase apiwa ma documents akube nge isi South Africa engeko mwuse mtetweni kufa uti ngabaya apiwi amnesi
Slanje ele Zimbabwe lo mshaba chigelele linanze impilo le misebenzi kamoyo mnumzana Joshua Mkabugo Nyongo Lonkomo owe ngumsegeli kamongamelwe lizwe owa chona mshaka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka 1999
Ngizothe arbana lilanga elifakiweyo ukhalenda kaHulumende yeZimbabwe kube lilanga namuhla esenza ngalo ukuthiwa yicelebration.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi thuba lokuthela eZimbabwe libe ngumgcini sihlalo weSADC lokuthi iqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi thuba lokuthi eZimbabwe libe ngumgcini sihlalo weSADC lokuthi liqhube umhlangano walumanyano ozayo lizabangela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke ngokusebenza lamanye amazwe emhlubulweni oseningizimu ye-Afrika. Uthi eZimbabwe lizahlala lizifikela kumizamo yamazwe aphetheya eyokuthi ibhidlize amalungelo elizwe lakhe kulandela ingxabano phakathi kweZambia leZimbabwe kudaba lobudlelwano leRussia lelizwe leMelika. Asizweni amazwi akhe.
Our nation will be hosting the SADC summit, where Zimbabwe will assume the chairmanship of SADC. This will see us consolidating, expanding, and diversifying the socio-economic development agenda of our region, as envisioned in the SADC industrialization agenda. We reject hegemonic tendencies and intrusive foreign maneuvers by some West countries bent on sabotaging the rights of the people of Africa to true independence and sovereignty.
Umongameli Mnangagwa ukhulume amazwi la emathuneni eHeroes Acre lamuhla lapho obekungcwatsha umoyo umnumzana Romeo Mutsunguma obhubhe ngenyanga edluleyo waphiwa inhlonipho yobuqhawe lesizwe. Ezinye ingcwethi ezicubuleza umbusazwe ziyasola amazwi kamongameli Mnangagwa zisithi okungathuthukisa umnotho welizwe kulethe inhlalakahle ukuthi eZimbabwe liqede inkohlakalo njalo lingephuli ilungelo loluntu. Elinye icele lebandla leTRCC lithi amalunga alo abotshwe ngesonto eGweru abesedlula ikhulu akhululwe engetheswanga icala isifana amandla salelicele umnumzana Amos Chibaya utshele iStudio 7 ukuthi abakade bebotshiwe bebezama ukuxhasa umndeni kamoyo umnumzana Mboneni Ncube kusikhumbuzo sakhe bathathelwa imota zabo njalo bavalelwa esitokisini. Umoyi wayelilunga lalelibandla obikwa wabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu-PF ngomnyaka ka-2022. Kodwa imota zabakhululiweyo zibikwa zilokhe zisezandleni zamapholisa. Lokhu kwenzakala amalunga e-TCC afika phosa amachumi ayisichiyangalombili abotshwe kumaviki amabili edluleyo elokho esentolongweni elwisa okukhululwa ngemali yesibambiso eye-bail. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedale labaphathi ntambo elimenyezelwe ngumongameli Cyril Ramaphosa walelo lizwe izolo ntambama. UThuso Khumalo sethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umongameli Cyril Ramaphosa wethule idale elilabaphathi ntambo abangamashumi amathathu lambili 32. Kubaphathi ntambo laba abalitshumi lambili 22 balabasekeli ngamunye bese kusithi abalitshumi babe labasekeli ngambili. Lokhu kutsho ukuthi leli dale lilamalunga angamashumi ayisikhombisa lane 74. NabeZimbabwe bathi inani elikhululeli yilo uhlupho lwakuqala oluzabangela ukuthi abakwamanye amazwe bakhohlakale. Kodwa uMongameli Ramaphosa uthi bekungela inye indlela yokwehlisa inani leli njengoba bekudingeka ukuthi wonke amabandla alitshumi lanye 11 akuhulumende womanyano abe lomeli kulo.
Wonke amabandla mile ukuthi azahlonipha isekelo sombuso abuze ngobuqotho lokubumba imithetho engancindezeliyo.
Iningi lutshakululu ngemva kokuba bhatha lwendaba zasekhaya luphiwe umnumzana Leon Schreiber oyibandla le-Democratic Alliance, i-DA. Intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi kungenxa yokuzwelana labakwamanye amazwe kunkulumo eziqhutshwe ileli bandla ngaphambilini.
I-DA siyakhumbula ukuthi ile alternative migration policy ethi yona abantu abavele sebese South Africa belama ZEP kufanele ukuthi ngabe baphiwa i-permanent residence eSouth Africa ngoba bayasiza kakhulu kumkhonomo weSouth Africa. UHelen Zille kwaphuma emalangeni sithena amaZimbabwe namela ukuthi ngabaxotsha kufanele ukuthi ngabe kahle kahle aphiwa ama-documents aqhubeke iseSouth Africa. Wabe sesithi lawo ama-foreigners alapha engekho ngokusemthethweni kufanele ukuthi ngabe aphiwe i-amnesty, aphiwe isikhathi sokuthi alungise udlelwano labo leyo home affairs wenzele ukuthi baqhubeke bese lapha ngokusemthethweni.
Kodwa ke abanye bathi bakhathazekile ngumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle omutsha umnumzana Aaron Motsoaledi. Umnumzana Motsoaledi nguye obephethe ugatsha lwendaba lapho abesilwa khona kakhulu efuna kwesulwe amaphemithi e-ZEP. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama kwele South Africa Victor Smatutu uthi balesiyezi ngokufakwa kukamnumzana Motsoaledi kwezempilakahle.
Sisaba ukuthi songenzeka ukuthi afike la kwezempilo awomise kugcine kunzima ukuthi singabantu bokufika sifinyelele ekuthini selapheke lapha ezibhedlela lasemtholampilo. Siyathandaza ukuthi lokhu abe yikho khona esemnyangeni wezekhaya angazila kho ngapha kwezempilo ngoba impilo yinto eqakathekileyo kakhulu.
AbeZimbabwe abaphila ngezemidlalo ukulingisa lokucula labo bathi bakhathazekile ngemva kokuba ugatsha lwezemidlalo lamasiko luphiwe umnumzana Gayton McKenzie owaziwa ngeculo lokuthi abokuza abahambe. Umculi weZimbabwe uPreet Ndlovu ohola iqembu lezingilosi zezulu uthi abazi loba izifiso zabo zizaphumelela na.
Into besikhangelele kakhulu ebesifuna ukuthi kube iyenzeka kithi ama-artists abuya ngaphandle ukuthi basehlisele at least i-price yama-permits ukuthi sikwazi nathi ukuthi sithole ama-permits sikwazi ukuthi siperforme silezincwadi nathi ezisigunyaza ukuthi sibe khona lana elizweni lase-South Africa.
Bakhona abethula iphika ngogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary oluphiwe unkosikazi Siviwe Gwarube webandla le-DA besithi mhlawumbe kuzaba lula ukuthi abantu ababo abangalama phepha bemukele lula ezikolo zikahulumende. Abaningi bayathokoza njalo ngendaba zemisebenzi lokuqhutshwa kwamapincane njengoba lezi ngatsha sezandleni zebandla le-ANC lapho abaningi abathi bathemba bazaqhubeka bevunyelwa ukusebenza lokuqhuba amabhizimusi amancane njengoba bekusenzakala eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Lamhlanje eleZimbabwe lomhlaba jikelele linanze impilo lezenzo zikamoyo omnomzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli welizwe owatsho namhla ka 1 kuNtulikazi ngomnyaka ka 1999. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi elixoxe leStudio 7 lichaze umuyi umnumzana Nkomo njengeqhawe elalizimisele ukubona isizwe esikhululekileyo njalo esikhokhelwa ngenhlonipho. Induna uMayengwa Fuyana weMaphisa uthi umuyi wendlala iqhaza elilesisindo.
Iqhaza wadlalayo kithi lalamhla lokhu liyaphila, kudala wahamba. Ngiyacabanga ukuthi waqala ukubizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi kulele impi yonkululeko. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe ngesikhathi sesithole usibuze. Wabizwa kwathiwa ngufather Zimbabwe namhlanje singasekho phakathi kwethu.
UChief Sikhobokhobo wenkaya uthi kunzima ukuthola umuntu onjengaye.
Ngambona lobaba indlela ayikhuluma ngayo, ayisindlela ngayo angisayifumani kuyi. Ikhwalithi yomuntu lwana ukuthi itholakale izaba nzima sazi njengoba
owalwa kumpi yenkululeko ekuvuyo leZipra. Umnumzana Matthew Sibanda uthi udaniswa yikuba iZimbabwe iyehluleka ukuphuma losuku olusemthethweni olokunanza umuyi.
Ngesifiso sami ngifisa ukuthi arubana lilanga elifakiweyo kukhalenda kahulumende yeZimbabwe kube lilanga lamuhla esenza ngalo ekuthiwa yicelebration, sikhuluma ngakho konke nje okwakusenziwa yilida yethu.
Isakhamuzi sePlumtree kwaMasendo umnumzana Elton Dube uthi umuyi umnumzana Nkomo wayehlonipha amasiko.
Wayebadalela phezulu kuyo yonke into yayisifanele ukuthi yenzeke. La manje lokhu sigala ngoba wahamba nje kwaba lesiyomiso esifana lesi.
Umhlali wakobulawayo umnumzana Benny Moyo owalwa kumpi yenkululeko uthi umuyi watshiya umlandu.
Sasimuthi ngesikhiwa i-national builder, ukhomanda wamabutho eZipra wasitshiyela umlando esikwazi ukuthi ngabe ulapha ngabe uyakwazi ukuyixakulula. Abantu beZimbabwe khona bebona namhlanje ukuba bakhutha ugatsha ngokutshayela phandle.
Olwela amalungelo oluntu njalo engumabhalane jikelele wenhlanganiso ye-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi umuyi walwela amalungelo oluntu okusobala.
Ilanga elibuhlungu ngoba ma usukhangele ngemva kwalokho sibuyele ku-era yama-80s lapho abaphethe amandla baqale khona ukusebenzisa imilitary against ama-civilians.
Osakhulayo ophatheka kwezombusazwe umnumzana Ostalo Siziba uthi amandla okuqhubeka bephatheka kwezombusazwe bawathola ekuzinikeleni kukamuyi umnumzana Nkomo. Kuthi ilunga ledale lephalamende kobulawayo unkosikazi Linda Sibanda uthi umuyi uNkomo walwela ilizwe okusobala ngisho lakubani kodwa bayadana ngendlela uhulumende asephatha ngayo abantu. Umuyi umnumzana Nkomo wazalwa mhlaka 19 ngoNhlangula ngomnyaka ka 1917 wabhubha ngomnyaka ka 1999 mhla ka 1 Ntulikazi ephethwe umkhuhlane wemvukuzane. Wayethethe uJohanna Fuyane belabantwana abane ababalisa uThandiwe uSibangelizwe uSehlule loThuthani. Waba ngumsekeli kamongameli weZimbabwe kusukela ngomnyaka ka 1990 kusiya ku 1999. Ibandla ayelikhokhela eleZaphu lenza isivumelwano seUnity Accord ngo 1987 ngemva kokufa kwabantu abedlula inkulungwane ezingamashumi amabili ngombhuqazo weGugurahundi. Kusenjalo ngolwesihlanu ngeviki edluleyo bekukhunjulwa umkhokheli webutho leZipra umuyi umnumzana Alfred Nikita Mangena obhubha ngemva kokudutshukelwa yibhomba eZambia ngomnyaka ka-1978. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Idolobho lakobulawayo lithi isimo samanzi silokhe sibucayi kulandela ukufa kwezinye inkonxa zamanzi ezamabhawuza osokubangele ukuthi kube nzima nxa kulungiswa imigwaqo. Kulezi mfa kumbe kuphathiswa labo ababecitshelwe amanzi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba nenhlelo ezikhona zokulungisa lolu hlupho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umgcinisisalo wekomiti ebona ngamanzi ekhansili yakobulawayo, uKhansila Khalazani Ndlovu, kuward 10 eNtumbane.
Amabhawuza esilawo currently mathathu, emathathu nje akumele abe yi-7, so amanye afile. Esikhathini esiningi eliyi-1 liyabe lisebenza emgwaqweni njengoba liyakwazi ukuthi siyenza imigwaqo, mhlawumbe ngesikhathi abe yi-2 nxa ama-projects kwimigwaqo empilo ehlukeneyo. Then elinye ligijima la manzi lihambise ezifeni, liyananzelela ukuthi i-water shedding yethu kulezi nsuku isinde kakhulu, sesihlala isikhathi eside singelamanzi. So lapho kudutshekwe khona, okubuthene khona abantu, sabe sikhuthaza ukuthi at least kube lamanzi ukwenzela ukuthi kungabi lenkinga yemkhuhlane. So izimfa eziba khona kobulawayo, amabhawuza bayagijima bezame ukuthi bahambise amanzi. La amabhawuza esifisa ukuwathenga amabili, sifisa ukuthi angezelele lapha kuleli nani esilalo. Mhlawumbe ngaleso sikhathi mhlawumbe sisiyafika ku-September, October, esikhangelele ukuthi vele isigaba somnyaka lapho kuyabe kungela manzi khona okusiriya, sizabe nelisa ukuthi sibe sisiyathatha amanzi lapho esithatha khona. Sishida izakhamizi njalo ngoba amanzi ngenzakala ukuthi ebe semalutshwana kakhulu esiwadwe semadamu, ngoba i-percentage esilayo kathesi isiyehlile ngempela.
Solungaphi uhlelo lokwakha idamu? Njalo lalithe uhulumende uza declare ukuthi idolobho lakobulawayo isimo salo samanzi sibi kakhulu, sokungaphike lokho.
Uhlelo lokwakha idamu khathesi solwaphuma ezandleni zikabulawayo, selisezandleni zikahulumende. Lezino yibo asebelungisa ukuthi kuqhubeka ngaphi kusiya kusiphi istephu, okuthi asisela information etheni. Sesimelele yena uhulumende sizwe ukuthi thini, njengoba siyakwazi sonke nini ukuthi amanzi angithi ngakahulumende, amanzi ngakapresidenti eZimbabwe. So izino ayiwe controller amanzi, esikhangelele ukuthi labo bazakwenza ngeso elikhangele isomiso esikhona kobulawayo, bazakusheshisa lolu daba kwenzakala ligujwe lalidamu abantu babenefit.
Ezinye inhlelo ezikhona-ke ezamanzi eliyake lixoxe ngazo yiziphi elikhangelela ukuthi lazo zingafezwa?
Izinhlelo ezikhona yizo zinziyana ezingamanga lakathesi, igwayisha ngani, which is a long term, a government project. I-medium term yethu ibhophoma dam elisezandleni futhi zikahulumende, esikhangelela ukuthi lapho bengaqedelela izinkulumo isizwe sizathola ukuncediseka. Bese kulandela-ke i-duplication of ama-pipeline zenyankuni insiza, kuyindaba esisalinde imali kuhulumende ukuthi siqalise leli project siyiqedelele ngokuphangisa. Kodwa-ke hayi, ubulawayo akalawo amanzi, siyathembisa izakhamizi ukuthi zisibekezelele khonapho esithi khona amanzi lingabona esiba khona. Siyacelisa sincenga abantu bakobulawayo, khelela phela ufake umakhontena olawo, ngoba lathi kungenzakala ukuthi anytime sathi sibona ama-reservoirs eseyehlile amanzi, sicithe wena ule 1 hour watholile amanzi, sesizama phela ukuthi siphampe kungani kuyaphakama, then bese sizovulelana ngokuhamba kwesikhathi. Lathi siyazama ngawo wonke indlela ukuthi amanzi is right, amanzi lilungile lomuntu. Abantu bathola yenze not even enough. You find ukuthi maybe in 7 days abantu bathola ilokishi lithola amanzi nge-2 days. So abantu sebafunda ukuthi amanzi ayafilwa kuma containers ukuze abalase for a certain period, but then ngoba vele bakhona sebe singelawo ama containers alinganele imuli zethu. kugcina kusenza abantu belayinela ezikotsho of which ngamanzi angekho proper for i community ukuthi bewanathi. Isimo samanzi asikho sihle, yikho engakutsho at the end of the day akukho normal.
Lo ngukansila Khalazani Ndlovu kuwadi 10 eNtumbane obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Abazancinta kukhetho lukamongameli weMelika uJoe Biden loDonald Trump sebeqalile njalo ukukhankasa kulandela ingxoxompikiswano abayiqhube ngeviki edluleyo. Ukudonsa nzima kukaBiden kwezinye izikhathi kungxoxompikiswano le sekuchiye amanye amalunga ebandla lakhe edinga ukuthi ngobani ongathatha indawo yakhe. UDonald Trump loJoe Biden baqhubeke ngokukhankasa ngeviki edluleyo kulandela ingxoxompikiswano yabo. UBiden ezama ukupha abasekeli bakhe igunya lokuthi uzilungiselele ukukhokhela okwehlandla lesibili ukulandela ukungaqhubi kuhle kungxoxo mpikiswano.
I give you my word as a Biden, I would not be running again if I didn't believe with all my heart and soul I can do this job.
Ngiyalethembisa mpela bengasoke ingene kukhetho lolu ngingalathemba lokuthi ngizenelisa ukuqhuba lomsebenzi ngoba iqiniso ngelokuthi kunengi okungalahleka kulolu khetho.
Umkhankaso kaBiden wangempela viki ubulithuba lokuthi aguqule umcabango wabanye abakubandla lakhe elama-Democrats asebecabanga ukuthi ukungaqhubi kuhle kwakhe kungxoxompikiswano kutsho ukuthi sekumele kudingwe omunye ongamela leli bandla kukhetho.
If there were a new, a vigorous, younger Democratic nominee, I think people would take that opportunity in a minute to keep Trump out.
Ngabe kulomunye omutsha oleminyaka ephansi kwekaBiden okubandla lama-Democrats, ngibona sengathi abantu bebezathatha leli thuba ukuvimba uTrump.
UTrump uthi ingxoxo mpikiswano le iveze ukuthi ukhetho lolu ngolokukhetha phakathi kwamandla lobuthakathaka.
The question every voter should be asking themselves today is not whether Joe Biden can survive a 90-minute debate performance, but whether America can survive 4 more years of crooked Joe Biden.
Umbuzo wonke ovotayo afanele azivuze wona namuhla ayisiwo ukuthi uJoe Biden engenelisa ukuma kungxoxompikiswano yemizuzu engamathuma isishiyagalolunye 90 na, kodwa ngokuthi iMelika ingenelisa ukuma okweminye iminyaka emine uJoe Biden eseWhite House.
UTrump utshele abasakeli bakhe ukuthi ubona sengathi uBiden ngasoze aphume kulimncintiswano.
But the fact is, I don't really believe that because he does better in polls than any of the Democrats they're talking about.
Abaningi bathi ngemva kokuqhuba kukaJoe Biden kungxoxompikiswano uzachiya lumncintiswano, kodwa iqiniso ngelokuthi angiyiboni kusenzakala lokhu ngoba wenza ngcono kukhetho ukwedlula amanye ama-Democrats wonke abakhuluma ngawo.
Amanye ama-Democrats okukhulunywa ngawo ukuthi angancinta endaweni kaBiden agoqela umsekeli wakhe uKamala Harris, uGovernor weMichigan uGretchen Whitmer, oweCalifornia uGavin Newsom, kagumbe oweKentucky uAndy Beshear, loweIllinois uJB Pritzker. Phakathi kwabalakho okungena esikhundleni sakhe akula osekhuthaza ukuthi uBiden atshintshwe. Ukutshintsha omelaleli bandla kukhetho kungakaqhutshwa umhlangano weconvention yaleli bandla kudinga ukuthi uBiden aphume kulomncintiswano.
They would have to go to the White House and try to convince him, and he will be tough to convince, and they'll also have to try to convince Joe Biden, and that may be even tougher.
Kuzamele baye eWhite House bayezama ukukhuluma laye ukuthi achiye, njalo kuzaba nzima ukuthi achiye. Bengazama njalo ukukhuluma lomkakhe uJill Biden, kodwa lakho kunzima ukwedlula ukukhuluma loJoe Biden ngokwakhe.
Umkamongameli watshela umkhankaso waqhutshwa ngemva kwengxoxompikiswano ukuthi umkakhe uveze ukuba ngumkhokheli woqotho weMelika.
Last night on the debate stage was Joe Biden, a president with integrity and character.
Elimbone izolo kungxoxompikiswano uJoe Biden, umongameli woqotho obekhuluma iqiniso, uDonald Trump obekhuluma amanga wodwa.
Ucwaningo olugujwe yi-CBS News luveza ukuthi abasekeli bebandla lama-Democrats bathi uBiden kumele aqhubeke ngokuncintisa kulolu khetho. Isikamfundo sezifundo zombusazwe ekolishini leMarquette University uJulia Azari uthi umhlangano weconvention yiwo ozathatha lesi sinqumo hathi okuphuma kungxoxompikiswano.
State of the art research in political science about what sorts of events seem to drive vote intent and become increasingly sort of predictive of how people will vote in November.
Ucwaningo lwezombusazwe olukhangela indlela abantu abavota ngayo luveza ukuthi imihlangano yama conventions yiyo engatsho ukuthi abantu bazavota njani ngolwezi hathi ingxoxompikiswano.
Umkhankaso kaBiden uqhube umhlangano lamalunga ecommittee yeDemocratic National Committee ngomhlangano weconvention ozayo. Amanye amalunga ecommittee le atshele abezindaba abe-Associated Press ukuthi umhlangano lo ubuncoma umkhankaso kaBiden njalo ungakhangelanga ukungaqhubi kwakhe kuhle kungxoxompikiswano. Udaba lolu luqoqwe intatheli zindaba ye-VOA News uScott Stearns lalwethulela yimi uDabo Kancube oweStudio 7. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumlayezo elisithumele nge-WhatsApp.
Ema Studio 7 amahle ungalithona njani fuka njani kambe shiwa mapolisa mapolisa lamasocha neliphetheyo phela zokuthula neliphetheyo nelilwa lesigebengu kambe shiwa nxa abantu bethu unja kangaka shiwa mapolisa likwazi likukhangele nxa umphakathi usithi uyasukuma kube yini elizimba umphakathi lithi batshontshe kuze kube nini lo muntu lithi atshontshe kuze kube nini
masakazi linjani lonke siyalibingelela ngothando lwethu lonke lukaJesu Kristu waseNazaretha sithi liphile basakazi lonke lisakaza uStudio 7 hayi siyayizimbali bakithi abantu bahlukumezeka ngala mapholisa kumbe bona baphiwa izigidi zezigidi zemali bahlezi kuhle emzini yabo behlukumeza abantu kanti imisebenzi yabo ngokuhlukumeza abantu kumbe kumele bakhangele amasela hayi kuwe abantu be-CCC bengababona sebebalandelela bebabona lelo bandla sebebalandelela waya bezani bengababuphi batshontsha bayona benza yonke into waye bengambophi umnankakho waye bengabophi umnankakho abadla imali ezikhulunywa kangaka la belandelelana labantu abalamacala ngoba baphiwa insimbi le mbhobho yokubulala abantu hayi bengabosiyangisa mani kati bazalwa ngabona laba amapholisa aningabantwana bezimbabwe
Studio 7 njani lasesitolinilayive yathi libali sesiyizwe ibalwa ku-Studio 7 sesiyizwe iphuma kuningi okusihluphayo thina sihlutshwa ngamanzi lapha sicela uhulumende angenele kithi asilamanzi sithele nzima sihamba ama-20 kilometers siyawukha amanzi sicela uhulumende angenele kithi ngiphosana umlayezo lo uye phambili khona le Studio 7 ngiyalincelela abalaleli bonke abasakazi
Salbonani kuStudio 7 linjani khona ngapho ngaseMelika hayi bantu baka basakazi baka Studio 7 lingangikhohlwa phela bakithi lingangikhohlwa hayi lapha eZimbabwe kunzima bazalwane lingangikhohlwa ngenews ngicela inews hayi laba bathi thina siyahola kumathebelele ndinorth balamanga thina sikakuboni lokho uhola lokho sabhalisa mbesile 4 months sabhalisa lakhathesi asiboni lutho lokho sabhalisa siqeda ukuvuna lakhathesi asiboni lutho asazi ukuthi baholisa ngaphi emathebeleleni north mina ngisemathebeleleni north enkanye kosikhobokhobo
salibonani Studio 7 basakazi lonke abaka Studio 7 elisilethela izindaba ezihlukeneyo sweduli kabothu lokho lokhuluma ngungwenya usuka endaweni yasebhinga eChibila kusobhuku uTylos Ncube thanda ukubonga bakithi umusa wenkosi ngikhuluma kanje ngiseBotswana eGaborone ngintikekini lonke lisekhaya salibonani bakithi linjani izindlala lezi hhayi ngomusa wenkosi kuzadlula
Lawo bekungamazi enlinabalaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esihlaziya khona ibandla le-CCC elithi kubotshwa mahlayana kwamalunga alo ngamapholisa. Ngesiyehlukane sikhangele ebezikhokhela izizalwane zeZimbabwe ezihlele South Africa sezethule imibono etshiyeneyo ngedalela abaphathi intambo elitsha. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.